Wange National Park ndeine nzvimbo dzepark ine nzou dzakawanda.
Zvakamira sei manzwire wamuri kuita munharaunda umu? Zviri kumbonyatsofamba sei? Dzinenge dziri kunzi dzanyanya kuwanda dziri kufa?
Hai, tinonzwawo semanzwire amuri kuita kuti dziri kufa. Ndichiona sokuti ndinonyanya kuti dzise nouwandu hwamuri kunzwa inyaya yokuti idzo pachadzowo dzawanda ende tikaona uwandu hwadzo nemvura idzo dzifanira kuwana, I think ndo pane tsaona yose inokonzera kufa kwadzo, because kana nguva dzaakusvika kunana Oktobha Novemba mvura yakanonokwa kuya, pane dambudziko rokuti dzinenge dzaakuneseka kuwana mvura yakakwana.
Asi kumashure uku kugara nekugara dzaimbonzwika kunzi dzinofa here neuwandu huri kunzwika mukore unouyu?
Handichinyatsokutondera hangu zvakanaka kana taakuita makombarizen but even kumashure kufawo dzaimbofa nokuda kwokushayawo mvura. Iye zvino izvi manzira atiri kuita nhamba inenge yakwirira sokutaura kwamuri kuita, ndinoona sokuti pano musiyano kuti hesi dzakanga dzichifa asi pamwe kufa kwadzaakuita izvezvi kwativedzera.
Tinombonzwawo vamwe vachitaura kuti kuno vagariwo vanopinda vachiita zvekupocha zviya, izvi zvinoitikawo here izvozvo?
Kana ndichiri kunyatsotondera zvakanaka, zvambenge zvichiitika panguva dziri mumashure makore maviri matatu mumashure zvaachinyatsokuita zvino, tichitoonawo vanhu vane nyanga dzachona vakasungwa namapurisa. But pari zvino handingati hazvisi kuitika, zvinogona kudaro zvichiitika asi maitikiro azvo atisiyane nemaitikiro okumashure kuti maybe mazuva ano zviri kuitika asi zvisina uwandu hwakafanana nehwanga huriko mikore yadarika.
Kune veparks vatinombonzwa kuti vanotaurawo nevagari vachivapawo maupdate yezvinenge zvichiitika, munombosanganawo navo here?
Tinotosangana navo muzviitiko zvakawanda. Patinenge tasongana navo kazhinji kachona vanokurudzira vanhu vomunharaunda kuti vagarisane nemhuka idzodzi dzedu dzakafanana nenzou nechirungu chavanoti living with wildlife in harmony. Vanouya kuzokurudzira zvinhu zvakati wande nzvimbo dzedu dzatinogara dziri paedge yeWange National Park. Tinoindarakita zvakanyanya nemhuka iyi inonzi nzou.